Maganani mazana yavanhu vachinda mumigwagwa yeulawa yenhasi mangwanani vachiratidza ruchidiro rwavo kumauto. Ukuwo mauto ambochenderera mumigwagwa yeguta nemotikari dzavo vakapfuurawo nepasitochi yamushakabvu Joshua Nkomo, veruzhinji vachivauchirira kuimba pamwe nekuridza mhekerwa. Vaalex Manyange vati vari kuona zuva ranhasi sezuva rerusununguko.
Zuva ranhasi ndiri kunyatsokufarira nyika yangu kuti nyika yangu ndinayo maoko. Nhasi ndiri kufara masoja, ndiri kunyatsokumafarira ende ndiri kumasimbisa hezu kutori kuzikirana rina rini kuzikira ndizve pano pasi ndeti masimbisa masoja.
Vamadhue vati vomutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kusiya basa nekuti vatadza kutonga nyika uye vakwegura.
Ndiri kufara chaizvo nezvirikuitika muZimbabwe. Today we won our independence. Yeye pane state yayatakisa tumboiziva yedu independence ndena 14 November 2017. We are very happy but there must go.
Mumwe mudzimai asina kuda kutaura zita rake ati anotarisira utongi hutsva huchaita kuti upfumi hwenyika hugadzirike.
Soja vavaranda munyika yedu, amudhara akura ngaende kumusha anorima. Kresi ndiye ari kupfuurira mudhara, dhara achaziva zvekuita. Akungozi zvese zvataurwa nakresi ndizvozvo. Aiwa isu hatichada from today kuti mudhara akumusha.
Bishop Sam Chigede venguva yekupedzisira Apostolic Church vati vanotarisira kuti zvose zvichaitika zviitike murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.